Mukuru webato rePeople's Democratic Party vatenda IBT vanhu vezvakare sachigaro wekomiti inoona nezvewaro weupfumi hwenyika muAlliance vati avaoni hurumende yeZANU PF ichitevedza zvayakataura mubhajeti iro rakaturwa nezuro. Vabiti vatiwo hurumende iyi ihurumende isiri pamutemo, uye chinodiwa kuti upfumi hwenyika hufambire mberi kutanga kuumba hurumende iri pamutemo nekuita sarudzo dzakachena.
Saka tisi kuti isu MDC Alliance gatigadzire nyaya yelegitimacy, gatigadzire nyaya yefree and fair elections, gatigadzire nyaya yepolitical institutional reform, gatigadzire nyaya yeeconomic.
Vabiti vati zviri pachena kuti hurumende yavamunangagwa haikwanisi kuronga upfumi, vachiti kunyange hazvo ichitarisira kuwana madhora mabhiriyoni mashanu nechidimbu iri kuronga kushandisa mari ingangosvika mabhiriyoni matanhatu. Vati havaoni hurumende ichiunganidza mari yainotarisira kuwana, asi vanoziva kuti ichatoshandisa mari yakawanda kudarika mari yainotarisira kushandisa. Vabiti vatiwo urongwa hwekuderedza uwandu hwemari inoshandiswa nehurumende hwakaita sekudzinga mayouth officers basa hushandi, nekuti pane vashandi vakawanda zvikuru vehurumende vasina mabasa vanoita vanofanira kubviswa pabasa kana kuti maghost workers.
So pane nyaya yekuti zvonzi vanhu ngavaregedze mabasa vane 65, asi tiri kuti ini vana chinambaro vacho maane ma70 years, ngati vana chinangarwa maane ma75 years. So kana tiri kuregedzisa vanhu mabasa, ngatiregedzisei harahwa dzese dziri 65 years and above. Number 2, tiri kutorereko mayouth officer 3000 yeti tine maghost workers 200,000, ngati vabvisei dzese.
Vabiti vati MDC Alliance ine urongwa hwakanaka chose hwekumutsiridza upfumi hwakaita sekurega kushandisa mari yemabond notes pamwe nekuti nyika ishandise maranzi ekusouth africa.
Tiri kuti ngatitei financial sector reform, hakuna mari mumabhengi, vanhu vari kurara mumabhengi, mapensheni yehana mari. So tiri kuti ngatibvisei chipuka chegreening chinonzi bond note, tochienda kusouth africa kwamunonojoina rand monetary union, tochingoshandisa randi zvakangodaro daro.
Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa zvakare vachimirira kuwadzana East vati nhengo dzese dzeparamende hadzifaniri kutsigira bhajeti iri sezvo risina zvarinobatsira munyika. Vanotiwo havatsigiri nyaya yegurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa yekuti mauto apindure munyaya dzeupfumi.
Zvatiri kuona zvokuti masoja ndo akuita kunge mapurisa, izvozvo hazvitarisiri uye hazvina kunaka. Nebasa ratiri kuona kunyanya kumabhodha, ngakuve nemapurisa. Kana mava kuti mapurisa atadza basa, ngatizvange mapurisa anogona basa, kwete kuti tibve takuda kutsidza mapurisa tosvita nemasoja. Kuita kunge hurumende isingabatsiri yokutoona kuti maoko hachagoni kudya sadza, toda kunodya nemakumbo.
Bhajeti iri rinofanira kupasiswa neparamende risati raendeswa kumutungamiri wenyika kuti asaine kuti rishandiswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.